vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hwekumutsurudza kambani yeNRZ kune vamwe vemabhizimisi vari kuda kusima mari mukambani iyi mubulawayo nhasi. Sachigaro webhodhi reNRZ Valari Mavhima vabvuma kuti kambani iyi yakatarisana nematambudziko akawanda. Vati mamwe ematambudziko aya anosanganisira kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekufamira zvakanaka kwehupfumi munyika uye kuve nenjanji nezvitima zvachembera. Vamavhima vaudza Studio 7 kuti kambani yeNRZ yakakosha zvikuru munyika, vakati vari kufara nekubvuma kwakaita hurumende urongwa hwekuti kambani imutsurudzwe, vachitiwo vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira.
Haisi tafara chaizvo nouwandu hwavanhu vauya vachida kuti vaive vanopindawo muurongwa hwokugadzirisa kambani yedu yeNational Railways of Zimbabwe. Tinovimba kuti zvikabudirira tichaona njanji nezvitima zvichifamba zvakawanda chaizvo, uye kusumukawo kweekonomi kuchabatsira kuti zvitima zviwane basa rokutakura zvinhu zvakawanda.
Kambani iyi yakatoshambadza kuti iri kutsvaga vemabhizimisi vanoda kusima mari mairi, uye mari iyi inotarisirwa kuve mamiriyoni mazana mana emadhora. Pamubvunzo wekuti havaone here urongwa uhwu huchizokundikana nekuda kwekupindira kwezvematongerwo enyika, vamavhima vabvuma dambudziko iri asi vati vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira.
Dzimwe dzenguva zvinhu zvaiitwa vanhu vangadai vasina kunyatsotaurirana zvakanaka ari mabazi ehurumende akasiyana-siyana. Isu seNRZ takaenda kwakasiyana-siyana, kuministri kwedu, kuministri kwefinance, kuattorney general's office, office of the president and cabinet, tichivatsanangura kuti ndo zvatiroda kuita izvi. Takasvika pachitanho chekuti tava nedhokumendi yedu negwaro redu, takaenda takati ndo zvatinofunga kuti tingaita kusimudzira NRZ. Magwaro iwayo akatorwa akaendeswa kucabinet, cabinet ikagarawo ikaendesa kumadifferent committees ayo akasiyana-siyana, vose vakabvuma kuti hahongu iyi ndo nzira yatinoona yakakwana ingaita kuti NRZ ive inosumuka. Saka ndovimba kuti kutaurirana kwese kwaiitika uku vanhu vaane pfungwa dzimwe chete.
Nekuda kwebasa rayo rekutakura zvinhu zvinorema zvakawanda panguva imwe chete, kambani yeNRZ ndeimwe yemakambani makuru uye yakakosha munyika. Asi kusashanda zvakanaka kwekambani iyi kwasiya vashandi vakawanda vachirasikirwa nemabasa, uye vamwe vachishanda vasingawane mari yavo yemuhoro kwemwedzi yakawanda. Pari zvino kambani yeNRZ ine chikwereti chinodarika madhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe kuvashandi. Mukuru weZimbabwe Railways Artisans Union vaEdmore Africa vati vashandi vari kufarawo neurongwa hwekumutsurudza kambani iyi, vakatiwo itarisiro yavo kuti urongwa uhwu hauzogumire munzira sezvakaitika pakuda kumutsurudzwa kwekambani yeZisco Steel.
Inoratidza kuti ine direction iri nani, hopefully it won't go the way zvakaita kuZisco, because kwakatomboitwa mabira ekupembera vanhu vakatombohora, then suddenly it went up in flames. We hope nothing will happen, tichaita kuti suddenly bora ringoenda musango.
VaAfrica vabvuma kuti vashandi vari kuziviswa zvose zviri kuitika paurongwa hwekumutsurudzwa kwekambani iyi, vakati vanotarisira kuti chikwereti chevashandi chichabhadharwa sekuvimbisa kwevakuru vakuru vekambani iyi.
Pari zvino panga pasina garanti yakadaro, but ndozvatiri kushuvira kuti zviitike. If pakauya restructuring isinga involve kuwana kwedu mari yedu, hapana zvinji zvatinenge tawana panyaya iyi.
NRZ yaive nevashandi vaisvika zviuru zvisere muna 2008, asi huori nekutadza kufambisa zvakanaka mabasa mukambani iyi kwaita kuti zvinhu zviipe, izvo zvakasiya kambani iyi ine vashandi vangangosvika zviuru zvina. Nekuomerwa nezvinhu, NRZ gore rino yakati ichagumura vanhu vanosvika zviuru zviviri kuitira kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo pamwe nekuita basa rayo. Nyanzvi munyaya dzemabasa nehupfumi uye vari murongi wemabasa musangano reCenter for Public Engagement vaAlfred Mncube vati kumutsurudzwa kweNRZ kunofanirwa kuitwa nekukasika sezvo kambani yakakosha zvikuru mune zveupfumi hwenyika uye kuitira kuti ibhadhare vashandi vayo. Musangano waitwa nhasi wapindwa nevemabhizimisi makumi mashanu nematatu kusanganisira vekuChina, Malaysia, South Africa pamwe nevemuZimbabwe, uye urongwa hwekusarudzwa kwekambani ichasima mari muNRZ huchapera musi wa4 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shala.